This story is titled Morayo. It was written by Sarah Ladipo Manyika in English and published at Steele. Short stories inspired by photographs of vacated spaces in September 2012. It is translated here into Shona by Zuki Swawana, with contributions from Patricia Mumbure. This recording in Shona is by Koliswa Sitole. This recording is part of the 2023 Multilingual Fiction Anthology by olongoafrica.com, published on the 21st of February, 2023. It is supported by individual donors like Sarah Ladipo Manyika, Dr. Kehinde Ladipo, and Iyinoluwa Aboyeji, and powered by Sterling Bank. Feel free to share and distribute to anyone interested in reading African literature in an African language. Find more stories like this at olongoafrica.com. Iyi nyaya inonzi Morayo yakanyorwa na Sarah Ladipo Manyika muchirungu. Nyaya iyi iri kuparidzirwa ne Steele Publishers. Vane nyaya dzimwe dzakafemerwa nemifananidzo yenzvimbo dzakasiwa muna Gunyana gore ra2012. Nyaya iyi yakanyorwa naZuki Swawana muririmi rweShona, akabatsirwa naPatricia Mumbure. Iri kuverengwa naKoliswa Sithole muchiShona. Nyaya iyi iri pamwe chete nedzimwe nyaya dziri muMultilingual Fiction Anthology regore ra2023 yakanyorwa neAlongo Africa. Yakaparidzisa musi wa21 kukadzi 2023. Vanhu vakabatsira kuti bhuku ribudirire ndana Dr. Sarah Ladipo Manyika, Dr. Kehinde Ladipo na Iyinoluwa Aboyeji nebhangi rinonzi Sterling Bank. Sunungukai kutaurira vanhu vese vanoda kuverenga nyaya dzemuAfrica dzakanyorwa nevanhu vane marudzi akasiyana siyana. Morayo. Gore rino atenga shangu chuku itsva dzinodhura asi dzine runako runonwisa mvura. Shangu idzi igogo dzisinganetsi kufamba nadzo uye dzakavhurika kumberi zvekuti unoona munwe mukuru wetsoka. Gore rino rakakosha nekuti ndere kupemberera kuzvarwa kwake. Ndosaka paatenga shangu atengawo rokwe reshifoni dema nechuma. Kunyangwe asina hake girazi rinoratidza muviri wose mumba yekugezera, azokwira padivi pebhavhu akabatirira divi resuo kuti asapunzike. Afunga kuti anokwanisa kuona zvose shangu nerokwe mugirazi. Anotarisa divi nedivi achizviyeva chimiro chake pagirazi. Vanoti aita mhanza yakanaka nekuti vavakidzani vake vamunzwa achipunzika. Aita rombo rakanaka kuva achiri mupenyu. Kuti ndaita rombo rakanaka hariziro izwi kwaro, anofunga nechemumwoyo. Hapana zvekuti mhanza yakanaka apa, nekuti achikoka musana zvekuti achapedza nguva yakareba akarara mumibhedha kuimba yezvirema inonzi Good Life Residential Home. Iye zvino anopedza mazuva ake ose achisuwa uye nekufunga zvese zvaimufadza mumba make. Usiku huzhinji hawani hope. Ukuwo vavakidzani vake vano mumutsa vachi jambatata neku shungurudzwa nehope dzinotyisa. Ukuwo manesi achita ruzha nemubhedhe yavo yejira redonje neshangu dzavo dzeraba. Anombozama kuvhara nzeve asi zvinoshaya basa. Paanenge onzwa kuti akubatwa nehope, obva amutswa nekurira kwepombi dzemumba make mvura paainenge yotanga kumhanya. Anoshuvira kuti pave nemunhu anovhura fafitera kuti mhepo ipinde mukati, kuitira kuti maziso nemhuno dzake dzisaome. Semunhu anoshaya simba akarara nemusana, haakwanisi kukumbira rubatsiro. Anozongomirira kuti kunze kuedze, zuva parinenge richikwezva tsoka dzaro. Zvichiteverwa nemunhuwi wechingwa chatsva, unopinda nepasi pegoni remukova wemba yake. Anovhara maziso otura mafemo kuti anganzwe munhuwi wemoi moi neakara, ogi kunyangwe bota zvaro. Bota ringange rakanaka, onozvizevezesa. Apo Goldilocks obva auya mupfungwa dzake. Kudya kwavo kwemasikati hakuwanzoita mutsauko. Kazhinji vanopiwa mbatatisi dzakakwatiswa. Izvi zvinokonzera kuti azviitise kuti afunge kunge ari kudya zvimwe zvinhu. Anofunga fetochini nepamizhani kana muto wenyama yehuku ine mhiripiri yekwamaikoto nemupunga wejolof nemabhanana ekumadokero kweAfrica anodyiwa akakangwa anonzi plantain. Kwozouya zvechikafu semakari amaisen, pilaf, nan, roti, tumita kunanzwa seapple crumble necream fray, opedzisa neshutugadzise yecamomile yaPeter Rabbit. Anoshuvira kuti dai hake anga aine mabhuku ake ekuverenga. Muimba yake yokunyorera kumba kwake mune mazana nemazana emabhuku. Akaturikirwa kubva pasi remba. Mabhuku akange ari amai vake ari pamusoro. Pamusoro-soro pemasherufu madukusa akahwandiswa nemikova yegirazi. Pane mabhuku ake akare akanyorwa nana Beatrix Potter na Teddy Robinson. Mushure memakore makumi matanhatu achakamirira kuti pave nevana vanoverenga. Mabhuku ekubika ari pasi, zvimwe zvose zviri pakati. Aimbochengeta mamwe mabhuku ari kwao ega kusherufu yepadivi. Asi zvakazosanduka apo vatambi vakarondedzerwa. Ivo vana ezinma wemubhuku reThings Fall Apart nanyasha wemubhuku reNevers Conditions pavaka svetuka kubva pasherufu vachinyunyuta pazuva rakasvitsa nyika yeNigeria makumi mashanu emakore ekupemberera rusununguko. Vakamuudza kuti vanga vaneta kugara mumutsetse mumwe nevamwe vanhu vemabhuku ane nyaya dzinongosiririsa. Chavaida kudarika chimwe chinhu kwaiva kugara pedyo nevamwe vakadzi vanofara vasingakendenge vemumabhuku epasi rese. Audzwa naEzinma nanyasha akapedzisira arega kuisa mabhuku neurongwa hwearufabheti akazorongwa zvichienderana nevatambi vemumabhuku. Ipapo ndopakaita kuti Ophelia, mutambi wemubhuku raShakespeare, agare pedyo naAna Karenina waTolstoy. Uyuwo ora waGrossman achiva ashamwaridzana nevakadzi vemumabhuku aGodima. Hurongwa hutsva uhu hwakaita kuti awane pfungwa rebhuku rake idzva. Aizotora vatambi vese vaduku vaifambirana mumabhuku, vana eZinma nevamwe vatambi, ovaita kuti vave vatambi vakuru vane chiremera. Vaizobvunzurudza tukudhara twakakavara twakanyorwa navana Bans, vana Roth naKutsia, vaakanga aisa zvino pasherufu yepasi. Asi chekutanga aifanirwa kuverenga mabhuku ake zvekare kuti awane mitsara mikuru yaakatara nepenzura mazuva aakange achiri mudzidzi mudiki netumitsara mitete twaakazowedzera nguva yaapfuura akura. Aifanira kuzosangana mumabhuku imomo nemareceipts ake ekare, makadhi ake eposho nemaruva akaomeswa aimboshandisa kuti amuratidze kuti asira kuverenga papi. Aida kumabata mabhuku aya ose, mamwe anga asanduka rudzi nekuchembera, mamwe achiri matsva achipenya sezvaaimbovewo mazuva ake achatemwa nedzinobuda ropa. Kuna Tom Harris, kunyangarara kwakaita mabhuku emuchembere ndokunyangarara kunoratidza kusarongeka kwepfungwa dzavamuchembere. Mabhuku akangoiswa pese pese, mamwe ane misana inotarika kunze, mamwe mukati. Hapana mabhuku akarongwa nealfabet, uye mamwewo anomawana akatsvetwa mumadhirowa nemumakabhati embatya kunge zvitambiswa zvepwere. Zvinonyatsoratidza kune mushandi wezvemagariro evanhu uyu social worker kuti basa raakapiwa nedare rekutarisira upenyu hwemukadzi uyu zvinoendererana nemutemo yakatarwa nehurumende. Ibasa rakagara radiwa. Hapana nzvimbo yekuisa mabhuku ose aya pamusha waakugara mukadzi waari kubetsera, asi achamuchengetera mashoma kuti aise mumba make yekuGood Life. Mushandi wezvemagariro evanhu anoedza kumbofunga kuti mukadzi wezera iri ane nhoroundo yeupenyu hwake angafarira kuchengeta mabhuku api. Anotora mabhuku maviri aMaya Angelou nokuti iye pachake akambonzwa zita raMaya Angelou, achibva atorawo mabhuku akati wandei emazuva eCivil Rights airwira kodzero dzevanhu vatema kuAmerica. Anogutsikana kuti ndizvo sezvo aienderana nezera remukadzi waari kubetsera. Anobva aisawo mubatanidzo wemabhuku ose aShakespeare raawana rakagara patafura yemukadzi uyu. Mamwe ose achamatengesa. Anopinzawo basa mumwe musikana mudzidzi kuti amubetsere achibva amuudza, sezvo mudzidzi uyu ane runako runoyemurika, kuti kana achida anogona kuchengeta bhuku rimwe kana maviri. Anoudza mudzidzi waapa basa kuti mukadzi waari kubetsera aimbova nyanduri. Anowedzera kuti nyanduri ine mukurumbira, achifunga kuti angafadze mudzidzi uyu zvezuva iroro, sezvo ari kudzidza zvesainzi dzemutambo kuUniversity yedunhu reSan Francisco. Paita kamufambo kenguva, anonzwa mudzidzi achizevezera murunare mbozha yake. Vanofanirwa kuva munyori wemandorokwati nekuti vane mabhuku akasainwa nana nyanduru nendimi dzakasiyana-siyana sha. Mushandi wezvemagariro evanhu anonyemwerera achifarira kuti abatsira kuti mudzidzi anakidzwe nebasa raari kuita. Zuva rekutengesa zvinhu zvemukadzi, mutengi wemabhuku haazviratidza kuti mamwe mabhuku aya anokosha sei. Akasainwa nenyanduru dzakasiyana kubvira kuna vana Baldwin kuenda kuna vana Sartre, Chero naVirginia Woolf. Mutengi anoda kuziva kuti mukadzi uyu aibva kuAfrika here, nekuti kana zvirizvo zvingatsanangura kuwanda kwakaita mabhuku eHeinemann African Writers Series ose akasainwa. VaHarris vanongozunza mapendekete voti havazivi. Mutengi ongozvisiyawo zvakadaro. Mutengi anongobhadhara kamari kasina basa kuripa mabhuku gumi nematanhatu aatora. Paanenge ave munzira kuenda kumba, obva aridzira runhare sahwira wake anosevenza kuSotheby's. Zvangosara navaHarris mabhuku evana, ngano dzemazuvano nebhokisi rakazara madikishinari. Jasper anosvika mangwanani akunopera, anofara kuti apiwa bhokisi remabhuku evana mahara. Achambomatengesa muna 24th Street kuvakadzi vane moyo chena vanombouya vachimupa kamari nekuterera nhoroondo dzemazuva ake kuVietnam. Anotorawo madictionary obva abuda zenze paanoona makumi maviri emadhora papeji rinotanga naLegacy. Anozviona semunongedzero otarisa mamwe mapeji netariro. Pamabhokisi maviri asara, rimwe rinozoenda kuchipatara kune vakadzi vakazvitakura vanovhura mabhuku nemamagazini vachingoda kupfudza nguva vakamirira kuonekwa nachiremba. Bhokisi rechipiri rinosiwa panze pemba rine mucherechedzo unoti zvemahara. Hapana anotora nokuti hapana ane hanya nemabhuku ekubika. Kusara kwetukomana tunenge tuchishandisa bhokisi rizere nemabhuku kuita maminimini emasketibhodhi kusvika mapurisa atkudzinga. Morayo anonzwa mufaro mukuru Tom paanozounza mamwe mabhuku, asi anomirira kusvikira Tom aenda kuti atange kutarisa zviri mumabhokisi. Anokatyamadzwa paanoona mitambo yaShakespeare isiri yake. Oshamisikazve paanoona nhoroondo dzevanhu vatema vekuAmerica dzaanga asingatombozivi kuti anadzo. Kuti pamwe Tom amuunzira mabhuku aya nekuti mwedzi weBlack History Month nguva yekuyeuka nhoroondo yevanhu vatema veAmerica. Morayo haachazivi kuti gore rava papi mazuva ano. Akayeuka achabvunza mushandi wezvemagariro evanhu nezvemitambo yaShakespeare. Womuudza mabhuku ekuzouya nawo. Achamukumbira kuti aunze mabhuku ari pamasherufu maviri epakati pedyo netafura rake, sezvo ariwo aachada kushandisa kuti anyore bhuku rake rechipiri. Kuti agadzirire, anokumbira sherufu yemabhuku achifunga kuti achapiwa yakafanana nemasherufu ake ekumba. Asi anonzwa kuora mwoyo paanounzirwa kasherufu kaduku duku. Anoedza kuhwandisa marwadzo acho, asi anotadza, misodzi yotanga kuyerera. Papera nguva kumunyaradza, mumwewo anomunzira zvidhori zviviri zvakasonwa zvoiswa pasherufu itsva iyoyo isati yave nechinu. Morayo anotarisa zvidhori izvi, ozvibvunza kuti, ichembere ngani dziri kugara pa Good Life dzakapiwa zvidhori izvi. Uye ichembere ngani dzakawedzerwa kusuwa nezvidhori izvi. Anotanga kufunga vatambi vake vechikadzi vemubhuku sezvidimu zvenyaya itsva zvave kuumbika mumusoro make. Paachayeuka, achaudza Tom kuti aunze mabhuku aya ari pamasherufu maviri epakati.